urongwa hwakaparurwa nadirector weCity Health anova ndiye watakapa simba rekuti anofamba achitaridza izvozvo. Mushure mekunge taona kuti guta redu riri kudzikira, migwagwa iri kudzikira, mapotos awanda, mvura iri kunetsa, totarisa zvikonzero ndobva taona kuti zvikonzero zvacho zvizhinji zvine nechekuita nekushandiswa mari kusina kunaka mukanduru kwatiri kumisa, asi zvimwe zvacho zvine chekuita nemari dzisi kubhadharwa nevamwe vagari vemabhizimisi vanova vasi kubhadhara mitero. Panga patova nehunhu hwekutoti vanhu havabhadhara havakoshese kubhadhara zvinhu zvekanzuru, vanongokoshesa havo kungotaura kuti aa kanzuru mvura yakasvipa hei chakati. Ndo hunhu hwatingapedza kugadzirisa kuti aa onai kaka kuti zvinhu zvichene hunga tichibhadhara, kuti musha wedu usumukire hunga tichibhadhara. Saka pane mabhizimisi vanga vane tsika yekupota vachipa chouyi shandiri kanzuru kuti vasabvunzwe mitero. Vamwe vange vachitopuhwa nyama chaiyo, maenvironmental health officers anopuhwa nyama pabhotositoro nedoro oregera kubvunza license. Saka ndo zvatiri kumisa izvozvo kuti aa kwete hazvideti, zvinotadzisa guta redu kuti ringe richisumukira richienda mberi.
Mune zvikwata zvingani zviri kuita basa iro rekutevera mabhizimusi?
Taita matimu matatu. Timu yekutanga ichafamba ichitenderera ichiita kuti vanhu vateerere. Timu yekapuhwa mari chokwa mumwe. Yechipiri inoteera inosvika kubata. Yechipiri ikakupotsa, yechitatu inomwe ichiongorora zvanga zvichiitwa nedzekutanga mbiri dzapfuura. Yechitatu ikakupotsa, yechina tinobva taiunza ende dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana. Saka tiri kutanga muCDG tobva taenda kumasmaller CDGs emuguta medu, kunana Machikisa, kunana Nyulenzi, Chisipiti, Belgrazia. Kwese tichasvika kunana Westgate hakuna kwekuhwanda. Zvakangonaka ndezvekuti mabhizimisimeni edu nemaumani edu ngaaende kukanzuro anoteerera laisensi iyoyo, nekuti this time hapana kwekubuda napo takaka maneti.
Vari kutambira sei vagari iro danho irori?
Kuona kwatiri kuzviita vagari vari kufara chaizvo, nekuti hakuna mugari angafarire makore nemakore kuti Harare yaita korera, Harare yashaikwa mvura, Harare yaita taifodi. Nekuda kwevashoma vanenge vakachengeta mari dzekuta, tinofanira kuzvishandisa mabasa emukuru.